ZWAP.com. Wayne Beats Made.
Parino nyura zuva, garisa nyura takatsamirana. Ende parino buda zuva, garino buda taregererana. I've been asking to talk to you, saka daira ufoni. I've been asking to talk to you, usipo andikoni. Takapiki sana nezuro, zvandaka taura hazvina maturo. I'm sorry, I'm sorry, sorry sha. Ngatigadzirisane, let's talk, let's talk. Gara pasi undiudze zviri mumwoyo mako. Ngatigadzirisane, let's talk, let's talk. Gara pasi undiudze zviri mumwoyo mako. Parino nyura zuva, garisa nyura takatsamirana. Ende parino buda zuva, garino buda taregererana. I've been asking to talk to you, saka daira ufoni. I've been asking to talk to you, usipo andikoni. Takapikisana nezuro, zvandaka taura hazvina maturo. I'm sorry, I'm sorry, sorry sha. Ngatigadzirisane, let's talk, let's talk. Gara pasi undiudze zviri mumwoyo mako. Ngatigadzirisane, let's talk, let's talk. Gara pasi undiudze zviri mumwoyo mako. Ngatigadzirisane, let's talk, let's talk. Gara pasi undiudze zviri mumwoyo mako. Ngatigadzirisane, let's talk, let's talk. Gara pasi undiudze zviri mumwoyo mako.
ZWAP.com.